Warriors akapinda mukembo musi wemande vachigadzirira AFCON qualifier match yaasi anotamba kuGuinea kuConakry. Magadziriro ari kufamba zvakanaka chaizvo, vakuona vari kufara nechivimbo chokuti vachaenda kunokunda chikwata cheGuinea.
Tiri kunzwa kuti pane vamwe vatambi vakakuvara vanokwanisa kunge vasiri kuenda kumutambo uyu, mungatsanangurira kuti zvakamira sei?
Tine mutambi weGuinea haana kukwanisa kuya kutenda akakuvara. Kozoti mukomana akuda kwache mahachi akuvara nhasi. Tinoshuva kuti vachakumidza kupora vadzoke zvakare vanotambira maWarriors kumutambo vachatamba kuBoni weSouth Africa Cup of Nations uchatambwa muna January gore rinouya.
Chikwata chiri kutarisirwa kusimuka rini chakananga kuGuinea?
Chikwata chiri kutarisirwa kuti chasimuka musi wechishanu Friday.